Asi musi wa 22 March rangari zuva rechitatu varayiridzi nyika yese vachirangwa mabasa mushure mekunge hurumende yaanaunza chitsvinyo $20 increment. Musi wa 14 March zvakaanaunzwa panguva maprizes ezvinhu akakwira zvakanyanyisa zvaita kuti vavairidzi vatadze kuendesa vana vavo kuchikoro. Tichiona vamwe nhasi kugurueyo 8 vanga vari mudare nekunzi vatadza kubhadhara school fees dzevana. Saka izvozvo nezvimwe zvakawanda ndozvaita kuti varayiridzi vanokwana 80% varayiridzi vese nyika yese varamwe mabasa nhasi. Tinovatenda nekugona kumira vachitaura nezviriri pamusoro vachiramba kushishidzirwa nehurumende matiretsi ese anga achiitwa. Ende tiri kuona muparliament ndo nyaya yanga yakungozivwa vanhu pese yaakungozikanwa kuti varayiridzi vari kuchema nenyaya yemari isingatenge yavakapiwa naemploya yavari kuda kutiita.
Tinoona kuti zvikoro zvaakutoda kuvharwa. Zviri kureverai kuti muchasvika pakuvhara zvikoro muchirangwa mabasa?
Svondo rinouya kwete varayiridzi vari kudzokera kumabasa kunovhara pamwe chete nevana. Asi kotoro inoteera haivhurwe, zvikoro hazvivhurwe kusvika mari inotambirwa nemurayiridzi yagadziriswa. Murayiridzi akwanisiwo kubhadhara school fees yevana vake, kuusawo chikafu patafura zvinongoita vamwe, kuendesawo vana kuzvipatara zvinongoita vamwe.
Kurangwa mabasa uku hakuna mukanganiso here vana vari kunyora bvunzo dzekupera kwekotoro ino?
Tatambira mashoko ekwakawanda kwekuti zvakaafekta vana, asi atiri kufarira ndechekuti vabereki nevana vaiti zviri nani matanga kurwisana nehurumende kuti ikubhadhare first term kusati kwaane zvakawanda zvinoda kunyorwa. Tichatsirwa kuti pane zvinenge paakusvikwa second term kumberi uku munenge mabhadharwa mari nichishanda. Toramba tichikurudzira vabereki nevana vechikoro vabatane pamwe chete nevarayiridzi kana vachirwira mari yemuhoro wavo. Hazvitenderwi kuti titi varayiridzi vaende kunobvunza mari yemaextra lessons kuvabereki. Vabereki vakatoomerwawo. Saka tinofara nechisungo chiri kuitwa pakati pevabereki nevarayiridzi nevana vechikoro kuti varwire muhoro unokwana kumurayiridzi, nekuti murayiridzi akawana muhoro unokwana chero pachikoro pasina kana magetsi vana vanodzidza, chero pakashaikwa zvikwatisiro pangori nemurayiridzi akafara vana vanowana dzidzo.